mutambo wakabvira kure chaizvo kubvira kuna 2009 nokutinaita every year ma artist edu ari kubva kuZimbabwe ndi Winky D Selma Mutukudzi Alex Macheso Nox Jazz Signal Baba Harare na Mambo Tikerere
mitambo yenyu ichange iri kuitwa rini uye zvekupi
apa tiri kuungana kuno ku Leicester show inotanga na 6 chipedza na 2:30 maximum and then from there Mangwana Saturday nenge tiri ku London saka tukutangira pa London O2 tichitanga ipapo from 3 PM until 11 PM uku ndokwatakatarisira kuti vanhu vanofanira kuya nemhuri dzavo tinoda kuti vana vedu vakazvarwa muno especially vaonewo